mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 29 kubvumbi 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Saka iro temu rekungoti Congress izwi rinoshandiswa neZANU PF, izwi rinoshandiswa neNDC, isusu tiri kukubikirai zvitsva. Saka mukufamba kwenguva vanhu vachange vachiudzwa vachipakurirwa kuti tichazofambisa zvinhu sei.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti richaita Congress yaro mushure mesarudzo dzegore rinouya.
Vanhu pavataura zvakanaka, asi vaifanira kunge zvekare vati vari kumbwa vari kutsuro kurova masoro. Vanhu vari kuZimbabwe vava mapachi kuti aiwaka, inini vanhu vatiri kukurudzira kuti vazovhoteko uchirongekai, kwete kuti nhasi mati iyi pati yabuda pano, iyi pati yabuda pano, iyi pati yabuda pano, yose pati zvipati zvinongobuda zvinenge zvichikoti isu tinobita ZANU PF, isu tinowina neZANU PF. Muchiwina neZANU PF makaparadzana sezvamakaita izvozvo.
Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinorumbidza mashoko ava Julius Malema ekukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zviende kumusha kunovhota.
Dambudziko rinozouya pakuda kunotenga zvekurimisa, nokuti makambani anotengesa zvekurimisa vanotengesa nemaUS dollars, uye vachitaura mari yavo vachishandisa mari yepamusika mutemba. Zvinoita kuti murimi adhurirwe nezvekurimisa kana kukundikana kutsvukira mumunda.
Hurumende inozivisa varimi mitengo yezvirimwa zvavo zvemwaka uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Tore Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rasimbisa zvakare kuti richapinda musarudzo dzegore rinouya risati raita musangano weCongress wokusarudza vatungamiri vebato iri. Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vakazivisa kuti vose vari muzvinzvimbo mubato iri vanhu vakafanobata zvigaro izvi chete kusvika sarudzo dzevatungamiri dzaitwa. Mutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti bato ravo riri kuudzwa zvekuita nevatsigiri varo, naizvozvo hapana chinofanirwa kushamisa nekuti vatsigiri vebato iri ndivo varidzi vesangano iri uye vanoziva zvavanoda kuita nesangano ravo.
CCC takataura kuti vanhu vachasarudza vatungamiriri vavo. Pari zvino President Nelson Chamisa vari kutenderera nyika yose, maprovinces ose, vachisangana nevanhu nemacitizens vachibvunza vanhu kuti vari kuda kuti musangano wavo ufambiswe sei. Tese tinoziva kuti CCC bato richa, saka naizvozvo zvose zvatichaita zvinosanganisira zvakare kusarudza masarudziro atichaita vanhu zvinenge zviri zvitsva. Saka iro temu rekungoti Congress izwi rinoshandiswa neZANU PF, izwi rinoshandiswa neNDC, isusu tiri kukubikirai zvitsva. Saka mukufamba kwenguva vanhu vachange vachiudzwa vachipakurirwa kuti tichazofambisa zvinhu sei. Chatiri kunyanya kukoshesa panguva ino ndechekuti vanhu varegiste kuvhota. Tiri kupinda kunyanya mumaruva, mumavillages, kuita kuti musangano wedu udzike midzi, kuita kuti muna 2023 tikwanise kuita 6 million votes per presidential election, 2/3 majority kuparliament ne clean sweeps kuma local authorities also.
Asi advocate Mayere, kunonoka kuita Congress kana kusarudza vatungamiri vebato re Citizens Coalition for Change hakuzokanganisi zvinhu mberi here? Mungapinda sei musarudzo dzegore rinouya vatungamiri vebato renyu vasingasikanwi vatungamiri vebato renyu vasipo.
Kwete, hapana kana kukanganisika kunoitika, nokuti vanhu ndovanenge vachitotungamirira maprocesses acho. Takataura isusu kuti rwendo runo candidate selection yedu inenge ichitobva muvanhu muma communities, and sezvamuri kungoona vanhu vanotonyatsokuziva vatungamiri vavo. Hapana kana confusion kana kuti vacuum ipapo, saka hapana chinotozombokanganisa chingatombozokanganisika. In fact, tikada kutanga kudzokera kune politics dzekare dzodzo dzekuita macongress nezvakadaro, ndozvingatokanganisika. Asi sezvo riri bato rinyowani, zvose zvava zvinyowani, muchazoudzwa kuti tichachifambisa sei, kuti vatungamiri vachazosarudzwa nemacitizens sei, nzira yacho ichazotaurwa. Asi hatisi kuzoita zvemacongress izvozvo, tichaita tichatikubika keke richa, and vanhu vachanakirwa. Ndozvega zvandingakwanisi kutaura panguva ino.
Avo vange vari mutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Chitera mashoko emutungamiri werimwe bato rinopikisa muSouth Africa vaJulius Malema ekukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zviende kuZimbabwe nouwandu hwazvo kunovhotera vatungamiri vavanoda. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti mashoko ava Malema anokosha zvikuru nekuti ane chokwadi chinofanirwa kuzikanwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunetseka zviri kunze kwenyika. VaMalema avo vanotungamira bato rinopikisa reEconomic Freedom Fighters vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinofanira kudzokera kumusha kunovhota kuti zvibise hurumende yeZANU-PF pachigaro. VaMalema vakashora zvikuru mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti vatadza kusimudzira nyika. Vanoongorora zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti mashoko ava Malema mashoko ane basa zvikuru nekuti anobata zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika ipi zvayo pasi pano, vachiti zvunhu hazvifanirwi kuve pazviri panguva ino.
Ndinoona kuti mashoko akanaka zvikuru, ari mashoko makuru chaizvo atisati tambonzwa navatungamiriri kana venyika dzakawanda wanda kuna maZimbabwe kusiri kuSouth Africa chete. Mashoko anobatawo kana isu vari uno kuAmerica nepasi rose maZimbabwe rakapambira kuti aiwa kuvhota kuri muZimbabwe kuri kuzoitika ndokwedu isu maZimbabwe, tikanyangwe takagutsikana chero tisina kugutsikana kuchienda tinosarudza bato ratinowakuda kuti ritonge kuZimbabwe. Saka ikodzero dzedu dzokuti tikwanise kuvhota, kwete kuti tingokomburena chete kuti zvinhu kuZimbabwe zvakaipa, zvinhu kuZimbabwe zvakaipa. Gadziriso imwe hombe yekugadzirisa zvinhu zvakaipa ndiko kuvhota, kuti mubve masarudza vatungamiriri venyu vamunoona kuti ava ndo vatinovimba navo kuti ndo vachatibudisa mumatambudziko etinei chikomburena imomo.
Mashoko aya pano chinotyisa here kana kuti chinoshamisa kuti ari kubva kune umwe wezvematongero enyika ari mune imwe nyika?
Anogona kushamisa vamwe, asi zvekare anogona kushamisa vamwe kuti kuenda kuZimbabwe kwacho vamwe hamuzivi zvikonzero zvavakabvira kuZimbabwe kwacho. Zvekare vaMalema vanofanira kunge ari munhu unoziva urongwa hwemapati ezvematongerwo enyika, kuti kuZimbabwe kwacho ikoko kunonge kuchinzi vanhu endai munovhota kwakarongeka here, misangano yemapati yakarongeka here yokunovhotera, pane here une chivimbo chokuti ndingazokwanisa kuhwina ndichibhita ZANU-PF pazvimapati zviripo izvozvo zvimwe zvakarumuka kubva kuMDC yavatsvangirai. Saka unofanira vaMalema vataura zvakanaka, asi vaifanira kunge zvekare vati vari kumbwa vari kutsuro nokurova masoro vanhu vari kuZimbabwe vava mapati kuti aiwaka inini vanhu vatiri kukurudzira kuti vazovhota iko kuchirongekai, kwete kuti nhasi mati iyi pati yabuda pano, iyi pati yabuda pano, iyi pati yabuda pano, yose pati zvipati zvinongobuda zvinenge zvichingoti isu tinobhita ZANU-PF, isu tinohwira neZANU-PF. Muchihwina neZANU-PF makaparadzana sezvamakaita izvozvo, hazvigoniki. Saka vanyori vatarisa kuZimbabwe kwacho kuti pakarongeka here vakurudzirawo vari kuZimbabwe vamapatiwo vozokurudzira zvekare vari kuSouth Africa nepasi rose kuti endei kumusha munovhota kwarongeka. Ndataura nevatungamiri vavariko kwaunda vakurudzira kuti vadi ngavabatane kana vachida kubvisa hurumende iripo, nokuti handi nyore kubvisa hurumende iripo isinga inenge iine pati yayo isingabamuki bamuki idzi pati dzamaopposition dzichingobamuka bamuka nguva dzose.
Vamalema pachavo mashoko avanotaura ane uremu hwakadii?
Ano uremu chaizvo vamalema, nokuti munhu wagara kupolitics munhu unoteererwa zvekare. Zvekare chandodira vamalema nechokuti vanotaura zvinhu zvechokwadi zvisinei kana zvisina kuvhunduka mukati kana kuda kufadza nhingi kana kusafadza nhingi. Munhu unenge unoratidza kumira nechokwadi nezera rake. Ndo zvatokurudzira vana vechidoko kuti aiwa kana une chaunobvuma chaunoona chakanaka chitaure chiite kuti vamwango kuteerwa chiitawo saizvozvo. Saka mashoko atinokudza chaizvo ataro dzavanhu kuti kuvhota kuri kuitwa ike zvino kungava nyika dzokuAfrica dzose kana even dzokuna anaamerica kunoku hakuna kuuya nyore, kwakafirwa navamwe vanhu vachirwira kuvhota ikoko. Ikodzero yatinofanira kuona kuti tavhota tose. Saka mashoko makuru zvikuru atinokudzayo, tinovimba vatungamiriri vose venyika dzose dzapasi rose nevemuZimbabwe vanokurudzira vanhu kuti aiwa dzokerai kunyika dzei munovhota nguva yekuvhota. Pamwe chete nokukurudzira hurumende dzemunyika imomo kuti ngadziite kuti vari kunze vakwanise kuvhota vari kunze ikoko, nokuti handi nyore zvinodhura kubva kuti wabva kuSouth Africa waenda kuZimbabwe kunovhota chete. Ko zvadini kuti hurumende yemuZimbabwe ikwanise kuti vanhu vari kwavari ngavavhotere ikoko sezvinoitawo zvimwe nyika?
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Asi vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti havawanzi kupindura zvinhu zvisina maturo, vachiti ZANU PF navamunangagwa vari pano zvachose.
Hatiwanzopindura zvinhu zvisina maturo zvinotaurwa nevanhu vasiri vana vemuZimbabwe. Vamalema havana birth certificate remuZimbabwe, havana chitupa chemuZimbabwe. Kana dei vaida kuchiwana ingadai vakaita laki rokuzvarirwa munyika yeZimbabwe. Zvino havana kuwana mukana iwoyo kana laki iyoro. Hatikwanisi kuzvirivhesa, havagoni kuva mwana wemuZimbabwe. Kana vataura mashoko iwayo dei vachiziva zvavo kuti musangano weZANU PF navamunangagwa here and here to stay with the people of Zimbabwe. Vakaziva izvozvo, tinoona sekuti basa ravo rokupikisa hurumende yekuSouth Africa rinovaitira nyore.
Avo vange vari vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hurumende yakaudza varimi mitengo yezvirimwa zvavo zvichatengeswa kuGrain Marketing Board mwaka uno, izvo zvapa varimi maonero akasiyana-siyana. Mutengo wechibage wakakwidzwa kusvika pamadhora zviuru zvinomwe nezvishanu patani, $75,000 patani rimwe chete. Mitengo yesoya beans neye masunflower yakakwidzwawo. Gurukota rebazi rezvokufambiswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa vakati mitengo yakatarwa yakabvumiranwa nehurumende. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano remubatanidzwa wevarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai Maiwepi GT kuti tinzwewo maonero avo.
Mitengo yechibage, mapfunde, zviyo, soya beans nemasunflower yakataurwa nehurumende yakanakisa zvikuru. Tikatarisa mutengo wechibage we75,000 RTGS, tikapuwa mari iyi nebank rate zvinoreva mari inodarika $450. Uri mutengo unoita kuti murimi akwanise kubhadhara zvikwereti uye achidzokera mumba.
Dambudziko rinozouya papi nekuti vamwe varimi vari kuchema vachiti mari iyi haiiti kuti vadzokere kumunhu?
Dambudziko rinozouya pakuda kunotenga zvekurimisa, nokuti makambani anotengesa zvokurimisa vanotengesa nemaUS dollars uye vachitaura mari yavo vachishandisa mari yepamusika mutema. Zvinoita kuti murimi adhurirwe nezvekurimisa kana kukundikana kutsvagira mumunda. Maservices, machinery nemainputs zvava kudhura zvakanyanya uyewo inflation iri kubva yaita kuti murimi atambudzike kana kutadza kubhadhara zvikwereti. Mvura mwaka uno yakana yashoma zvekuti vamwe varimi vasina madiridziro vane gohosho mazvikuru. Mvura yazouya mbeu dzava kuoma zvava kukonzera kuderera kwegoho zvinoita kuti varimi varasikirwe nemari.
Dai hurumende yanga iri pano yakateerera muchitaura kudai, kuridziro yamungadai muchivapawo ndeyekuti kudii takatarisana nemitengo iyi yavari kutaura iyi?
Kurudziro yangu kuhurumende ndeyokuti dai vaitawo kuti kubhadharwa kwechibage kuvewo neimwe mari inobhadharwa nemari yekunze sezvinoitwa kufodya kana kuhoticulture.
Ndihurumende uyu, ko iye murimi wenyu mubayirewo zani tinzwe?
Kuvarimi ndinokurudzira kuti vawanze zvirimwa zvehoticulture vachitengesa kunze kwenyika uyewo kuti vaitewo value addition kuitira kuti vawane mari kubva pakurima neprocessing kuti mari yavo iwandewo.
Avo vange vari mukuru wesangano remubatanidzwa wevarimi weZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vachitaura parunare vari kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Sangano remubatanidzwa wemamwe masangano evashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti riri kuronga mhemberero dzezuva revashandi reInternational Workers Day musi wesvondo 1 Chivabvu. Kunyange hazvo vashandi vari kutambura nenyaya yemihoro yavo isingakwani. Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano iri vaGibson Mushangu vanoti sangano ravo rinozviziva kuti vashandi vehurumende havasi kufara nemihoro iri pasi yavari kuwana, asi riri kukurudzira vashandi vose kuti vabude nesvondo vaungane muHarare Gardens umo vachange vachicherechedza zuva iri vari. Zuva revashandi rinocherechedzwa nenyika zhinji pasi pose musi wa 1 Chivabvu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na vaMushangu.
Zviro kwazvo sesangano reZikopstu tiri kuronga mhemberero idzi dzekurangarira zuva revashandi iro rinopembererwa pasi rose musi wa 1 May wegore rega rega. Saka sesangano romirira vashandi vehurumende reZikopstu takaona kuti zvakafanira kuti gore rega rega tinge tichiitawo zvakafanira kunge zvichiitwa nekuti kuva mushandi chinhu chakakosha uye tisu tine kuti upfumi hwenyika huvepo uye kushingirira kweduwo kuona kuti kunge kuchirangarirwa nguva nemisi. Saka zuva iri takaritsaura kuti rive rakakosha richange tichiita tine vakokwa vakuru vachange varipo vachange vachiuyawo kuzova vanoropafadza zuva iri.
Tiri kuona kuti muri kucherechedza zuva iri panguva iyo vashandi vakawanda zvikuru vemuhurumende vari kuchema nenyaya dzemihoro yavari kutambira yavanoti haina chaichatenga. Zvii zvikuru zvamungati vashandi vangapemberera gore rino kana iye vachichema kudai?
Mhemberero dzedu hadzinei nezvemari yatinotambira. Mhemberero yedu hainaizve nezvekuvandudzwa kwemashandiro edu atinawo mabasa medu nekuti timu yedu inotaura kuti the historic struggles and gains made by workers and the labor movement. Tikachigadzirawo project timu yedu isu yatakati celebrating commitment, dedication, effort and sacrifice. Saka izvozvo zvatakapa isusu sevashandi, commitment yedu iyoyo pakubata kwedu basa, dedication yedu iyoyo pakubata kwedu basa, effort yedu iyoyo ndizvo zvinhu zvetoda kurangarira kuti isu tinozvipira sevashandi vehurumende, sevashandi vepasi rose, sevashandi venyika. Ngatipembererei kubata kwakanaka kwatinoita sevashandi tisati tasvika pane zvimwe zvatakafanira kuzowana mukushanda kwedu, asi ngatimbopembererai simba redu, kuzvipira kwedu, nechido chedu nekukunda muhondo dzetinenge tichiita dzemashandiro emabasa edu.
Saka munotarisira here kuona vashandi vanoti vane nzara ivava vachibuda vachiungana musi wesvondo vachicherechedza zuva iro revashandi.
Tinoona vashandi vakasungunuka kuuya nekuti kuungana kwedu kuda kusimbisana, kukurudzirana nekupanana mazano ekuti tingafamba sei mberi mugwara rekushanda kwedu. Tichitarisirawo zve kuti tichange tine makurukota ehurumende atakakoka achange aripowo, avo vachapawo mutauro yavo ichava ichatipawo zvegwara rekwatiri kuenda maringe nemashandiro edu sevashandi vehurumende. Saka vanhu vakafanira uye kuti vanhu vane kodzero uye zvekuti vanhu vane tariro yekunge vachiungana pamwe chete kuti vapemberere zuva irori pamwe chete nekupangana mazano.
Avo vange vari mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions va Gibson Mushangu vari parunare muHarare naJonga Kanemiri we Studio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maskwera sei, maskwera sei, vashamadari ve Studio 7, ndinonzi Jesse Charuma kuSouth Africa. Ndatindimbotaurawo zvangu nebaba vanonzi July Moyo ava kuti aiwaka. Onai kubvanyangura kwamuri kuita nyika yavo yapfanyanguka. MuHarare muri kubvanganyura, kumaruwa muri kubvanganyura. Zvino vanhu vamuri kubvisa pavanga vakagara munovaise pine chando chinezvi. Chokwadi inzwaitsitsi, inzwai mweyo kubereka July Moyo hamuna vana here imi. Inziyai makanzura aite zvaanoziva mozoablema kutatodza kushanda. Noti imi ungopindira pese pese yango July Moyo, pese pese yango July Moyo. Aa, musadaro July Moyo, itei semunhu mukuru chokwadi. Aiwa, zvanyanya izvi.
Ini ndoitwa mukoma vaitawo. Nhau yangu iri panyaya yemigwagwa. Tikuona zvikwangwani zvakangoiswa kwose kwose zvakanzi ERRP Emergency Road Rehabilitation Program didi, asi chiri kuitwa chaichechi hatinyatsozivisisa kune dzimwe nzvimbo. Ndine example yerod inoenda inobuda mukadu machienda pechwe isanyati kwane mbudziyo, hapana kana chamboti chaitiwe ipapo. Yakatanga kugadzirwa 2017 nanhasi hapana. 2018 vamwe vakauyawo vakatsamba tsamba pana zvakaitwa 2022 oro 2021 akudopera. Takaona kwa kufamba mazirori ekwa meya uyo nonzi kwajajena uyo. Ndoshaya kuti kotenda yacho vanodiko kungopa havo makambani mahombe akaita sana Britmin aya aite basa rodhi dzinake vaberekiwo kumusha kuti rerukirwe. Nokuti kana rodhi yakashata mota dzinenge dzichidhura. Harizivi kuti kotenda dzacho dzinombopuwa seiko. Ndavana vajajena vakapa mota dzavo dzakangopaka pachibhesa apa, hapana kana zvirumboitiwo kungozvungura chii.
Hello pa Studio 7, makadi henyu. Ine ndinoitwa Maigweme paPretoria hapo. Ndiri kuda kungotaurawo nezvenhau yemaZimbabweans maforena ari kuno ari kushungurudzwa. Maforena zvimwe zvimwe ndimi zvenyu munotaura pamadande mutande. Vana vapanduka vari kuno kudiaspora, vana vapanduka. Mwana anongovambuka bhodha achiuya kuno kungozofambira kuba chete. Ini ndiri umwewo katombobirwawo kutopindirwa mumba nevana vekumusha, asi ndiriwo kumusha. Tikatona tozwa kuti vana nhingi nanhingi ndo vakauya vakatipindira pano, asi hapana zvatinovaita. Mbozi vari kudya nemapurisa. Vana veZimbabwe vapanduka vari kuno, ngavadzire chavakafambira kuti vakafambirei kuno. Mbozi mapurisa ndivo vanovapa mabhuleti. Mwana wega wega anobva kuZimbabwe anongototi achisvika muno atotsvaka bvuti yake kuti agare nayo. Ngatizive chifambiro vana veZimbabwe. Hongu vanhu vangatori mutemo vaise maoko mao kuti vapise munhu anenge aresa, asi vana veZimbabwe tachinya South Africa.
Murisei pa Studio 7. Ya, ndoda kuti masoko mashomanani chaiyo chaiyo. Pane nhaurwa inotaurwa nezvayo iye kutora zvitupa. takataurwa nzvimbo dzakasiyana siyana asi nzvimbo yeku kune nzvimbo yakazosaririra iri nzvimbo yechimani mani tozoita nzvimbo yekuchirinda jazz kumugano border remozambique nechikonga beira tichibva tiri side rekuchipinge ikoko maschools akandowanda wanda ikoko asi hakuna nzvimbo dzakachiedzerwa pandau dzokutora chitupa kune vana vari ikoko vamwe vanotofunda vachibva ngeside remozambique vachiyambuka vachienda kuzimbabwe vachienda kundodzidza ikoko asi vana ava vane magwaro ekuzimbabwe handiti mwaona manje saka ndaikumbira kuti paite tsvakirudzo kuti nzvimbo idzodzo vana ivo vatotoreswa zvitupa ikoko tatenda
iyezve isu vechidiki tigere muCape Town tichitsigiroda bato rachamisa kuti rigone kuva nekukunda kwakwana kusina bishi nemhirizhonga kusina kumanikidzwa kupfurikushwa kwevanhu kunorohwa kwevanhu saka tine chivimbo chekutiwo dai vagara pasi nemabato anomirira kodzero dzevanhu vakaita senge ana sadhaki vakwanisa kutimiririrawo mune chiitiko ichi kana chinge chakuzinoitikawo saka ndiwo zvatinochemera kune isu vechidiki kuti tive nekukunda kwakakwana kune mutsindo kuti tikwanise kuva tinonochinja nyika yedu nekuti rinotevera redu ramangwana tirigere munyika yesouth africa hatirioni tine kuva kurarama kwakakwana kana amunangago varamba vachine kutonga kune chisimba mukati menyika yezimbabwe ndo chichemero chatinacho kuti ivo vanomirira kodzero dzevanhu vakwanise kuva vanotimirira isu vana vezimbabwe ini tarikubva tigere nyika yeCape Town
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vanhukadzi muripiko tumiraiwo mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden nezuro vakakurudzira dare recongress kuti ribvumidze hurumende yavo kupa rubatsiro kuukraine rwemabhiriyoni makumi matatu nematatu emadhora $33 billion kuibatsira mukurwisana nerussia kwairi kuita congress yakabvuma kuti ukraine ipiwe rubatsiro urwu mukati memwedzi mishanu iri kuuya muzinda wewhite house unoti mari iyi inosanganisa mabhiriyoni makumi maviri emadhora wekutenga zvombo zvitsva uye mabhiriyoni masere nechidimbu yekubatsira mune zveupfumi hweukraine vachiti muraudzo wasara uchashandiswa muzvirongwa zvekubatsira vanhu veukraine nezvekudya tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bato recitizens coalition for change rinoti richaita kongiresi yaro mushure mesarudzo dzegore rinouya dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinorumbidza mashoko ava julius malema ekukurudzira zvizvarwa zvezimbabwe kuti zviende kunovhota Hurumende inozivisa varimi mitengo yezvirimwa zvavo zvemwaka uno. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.